chitikwe chino nyadzisa nekuda kwekuti vatungamiri vasarudzwa vari pachinano chakaita varikunzi vari kunetsana havatarisirwi kunge vachirwisana nemaoko sevakomana vekumombe. Hongu nyaya iripo yekusawirirana kuti mutungamiri angabva kudivi kupi kuwest Africa here kana kusouthern Africa, asi zvaida kuti vanhu vangotaurirana kwete kurwisana kwataona pamaterevhizheni.
Chii chamuri kuonawo imi chiri kusimudza kusawirirana ikoko?
Chiri kusimudza kusawirirana ikoko ndiyo nyaya yagara inonetsa muAfrica yekunobviwa nekuti tine dambudziko muAfrica yekusadyidzana kwevatungamiri vekuwest Africa nevekusouthern Africa. Izvi hatizvione bedzi kupan African Parliament, tinozviona kunyangwe kumasangano ezvenhabvu akaita seCAF, tinozviona zvakare kunyangwe panosangana vatungamiri veAU. Hapana kuwirirana pakati pevatungamiri veAfrica. Dzimwe nguva kuwirirana kwacho kunosavapo nekuda kwekuti vamwe vanotaura vakanga vakapambwa nemafrench, vamwe vakanga vakapambwa nevarungu. Dzimwe nguva kusawirirana uku kunobva pakuti vamwe vanobva kuwest Africa, vamwe vanobva kusouthern Africa, vamwe vanobva kueast Africa, vamwe vanobva nechekumusoro uko kunorth Africa. Saka izvozvo ndo zvatiri kubva tangoona kupan African Parliament kusawirirana ikoko.
Tiri kunzwa kuti vekuchamhembe kweAfrica vari kuda kuti dai mutungamiri weparamende yepan African uyu abva kuZimbabwe, vanove ishe Fortune Charumbira. Munotiwo nezvavari kuda izvozvo?
Vekuchamhembe kweAfrica vane nyaya yakanaka yekuti utungamiri wepan African Parliament wakufanirawo kuchimbouya kuchamhembe kweAfrica nekuda kwekuti wagara huchingova kuwest Africa, waramba huchingodzokorora ikoko kubva zvakatangwa muna 2004. Asi handigutsikane newavari kuda kusarudza kana wavari kuisa pamberi vaFortune Charumbira, nekuti iwo pachavo haasi mutungamiri ane nhoroondo inotendereka yekuti tingati angavimbike, uye zvavanonyatsomirira chaizvo chaizvo hazvizivikanwi kunyange pavanomirira iko kupariamendi yekuZimbabwe. Pavanotaura chaipo chaipo, zvavanotaura hazvisunzwiki. Saka ndinoti panyaya yekuti utungamiri hwakufanira kumbochinjawo, aiwa vekuchamhembe kuAfrica vane nyaya yakanaka.
Imi vamungati dai vasarudzwa ndiani?
Maonero angu kana uchiuya kuchamhembe kweAfrica, kune mutungamiri akaita Sava Malema. Hongu vamwe vanoti achiri mudiki, vamwe voti aiwa hasha dzinowanda, asi zvaanotaura uye zvaanomiririra zvinogona kutedzereka, zvinooneka. Saka pavanhu vese vandiri kuona vaMalema, ndinoona sekutoti ndo vangatogona kumirira dunhu rekuchamhembe kweAfrica zvinenge zvine udzamu.